Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 15, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti iyo zvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekomisheni yemadzimai muUnited Nations, CSW69, uri kuenderera mberi kuNew York. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana matatu nemakumi mana 340 vakabatwa nechirwere checholera muMashonaland Central. Varimi vogadzirira mwaka wekurima gorosi wegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vemakereke vari kupinda mumusangano wekuzeya nyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume weUnited Nations Commission on the Status of Women, kana kuti CSW69, uri kuenderera mberi kuNew York. Vakuru muUnited Nations, makurukota ehurumende nevemasangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhu ndivo vari kupinda mumusangano uyu. Mumwe ari kupinda misangano iyi ndimifundisi Elita Moyo veLutheran Evangelical Church in Zimbabwe, avo vatataura navo.
Ndiri kunovo kuatenda CSW 69 session inova yakatikoshera samadzimai tichitarisa basa rakaitwa kubva palonchewa Beijing Platform for Action kusvika iye zvinoizvi 30 years.
Gore rino munoti ndezvipi zvikuru zvamuri kupemberera?
Tiri kuona kuti gore rino iri CSW yedu tachifana kucelebrata chaizvo zvinomutsa sindo mabasa akaitwa sokutenderana kwatakati akaita.
Ipo pane zviripowo here zvamungati magona kuzadzisa?
Zveshuwa pane zvakaitwa, asi hazvisi zvokuti tingabva tati celebration yakazara, because tiri kutoona kuti pane zvinhu zvakati zvisati zvaachivhiwa kana takatarisa nenyaya dzokusumuka kwamadzimai navasikana. Of course tingati tose secommunity chino mukaha uripo watinoona kuti panoda kuti timboshanda tinde mberi.
Semunhu ari mune zvechitendero, ndezvipi zvamungaanongedzerawo?
Nyaya dzeculture, tichiri kuona zvachose kuti maculture edu especially muAfrica Zimbabwe, hai tichine nyaya dzinoda kuti dzigadziriswe kuti tiremekedze, tigamuchirike samadzimai, titende kuti madzimai vanokwaniswa kuita mabasa akafanana naanoitwa navarume especially pautungamiriri. Tiri kutoona fanika zviri kudzokera shure kana takatarisa ivini madzimai ari muparlamendi, toona kuti atodzikira pane zvakazvaka zvichitori pane maorganizations mazhinji. Totoona kuti aiwa especially if kana mumachech chaimo
hakuna here madzimai muutungamiriri wedzikereke kuZimbabwe?
Vana madzimai anga achitungamirira kuna mamwe maofisi akaita samadhini nei, iko zvinadzokera pasi, hakusisina, kwati vana varume chete. Saka tinoti nyaya dzinotofana kusumuka nesimba dani zvadzadza.
Saka mungati masvika here pamakananga semadzimai pamwaka uno?
Hatisati tasvika. Asi tarisiro yedu ndeyekuti hai zvinofana kuti zviitike, plus hazvingoitiki nokutaura chete, panotofana kuva neaction inofana kutorwa kuti iko zvinhu zvacho zviitike. Of course tiri kuno tinotaura zvakawanda, asi kuground action inofana kutorwa kuti tigo realize maresults atakatarisira pamusoro peBeijing platform for action. Kurudziro yanengaita kumadzimai ndeyekuti dai tose tikatora zvinhu izvi serious, inyaya yakanaka yokuti tikatora tese tinova neramangwana rakanaka.
Avo vanga vari mufundisi Elita Moyo veLutheran Evangelical Church in Zimbabwe, vari parunare kuNew York neStudio 7. Basi rinoona nezveutano rinoti vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana 340 vakabatwa nechirwere chekolera kumashonaland central. Chirwere chekolera chiri kupararira kunzvimbo dzinoti Bindura, Mount Darwin nemazowe. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakashanyira dunhu iri nemusi wechina. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Zvandingataura vadzininga ndezvekuti izvo kolera chirwere chatagara tinayo kwenguva yakati rebei muZimbabwe. Kana chiti nguva yakati rebei, pane maseasons like yezvino mvura yaakunaya, zvinoita kuti zvirwere zvakaita sana kolera nana typhoid not ma waterborne diseases anenge akukwanisa kupararira. Saka nekushaya utano hwakakwana kana kuti yatingati iyo hygiene, nekuti zvinhu zvakaita sema zveutsanana kuti zvinge zvisipo zvakakwana muZimbabwe, zvinoita izvo kuti chirwere chekolera chirambe chichidzoka.
Pachinenge chichinzi chinodzoka apa chiremba apa, chine mbenge chakonzera kuti zvinzi kwani korera, chii chinombobvepi chirwere ichi?
Chirwere ichi chinobva sezvatataura panyaya yeutsanana. Saka it's a waterborne disease, inoparadzirwa neyatinoti iyo fecal oral route, which means that kana munhu akadya chikafu chinenge chine chirwere chekolera, oita manyoka, aita manyoka aya, manyoka aya oenda mumvura isi ichamwiwa nevamwe kana kushandiswa nevamwe kusuka chikafu nezvimwe zvakadaro. Kana mvura iyoyo yanga ine utachiwana hwekolera, chinobva chatopararira kuvanhu ivavo. Ndosaka tichikurudzira kuti vanhu ngavaite zveutsanana, uyezve kana vachinge vatenga zvinhu zvakaita semichero kana chikafu chatinotengwa kumanhingi kumisikasika uku, ngavameke shuwa kuti vari kushandisa mvura yakachena yakabhoiriswa kuitira kuti iuraye utachiwana hwekorera ihwohwo.
Ndotarisawo kuti ndikaenda kuchipatara ndikasvika kuti ndonzwa musoro, vanondipa panado ndomwa ndopora. Vanonzwa korera vanorapwa sei?
Vanhu vanotora matinotiwo maantibiotics akasiyana-siyana ekuitira kuti chirwere chekorera chipedzwe. Asizve chikuru kudzivirira chirwere ichi. Saka iye zvino kune nhomba dzinopuwa vanhu vana nemumaarea iwayo anenge aita maoutbreaks sekuna mashonaland central, ekuita kuti vanhu vasatapurirana chirwere ichi. Saka zvinenge zvichida matanho akati siyana ekuzoita zvekuti kana munhu aita chirwere chekorera chanoita manyoka zvichiita kuti arase mvura yakawanda mumuviri. Saka anenge achidaiwo mafluids kudzorera mvura iyaiya inenge yabuda nemanyoka nokupisa muviri.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga, vange vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Hurumende nezuro yakaita musangano yakabatana nemakambani nenyanzvi dzekurima kuzeya gadziriro yemwaka wegorosi kubindura. Chinangwa chemusangano uyu chinonzi nehurumende ndechekusimbisa zvirongwa zvekubatsira varimi muurongwa hwekuvandudza kurimwa kwegorosi nekuwana gohwo rakanaka. Zimbabwe inoda matani zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu 360,000 tons pagore rega rega. Varimi vanotiwo nyaya yekushayikwa kwemagetsi inovadzosera kumashure sezvo gorosi risingarimiki pasina madiridziro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani inogadzira mbeu yeSidco muAfrica yese Amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi.
Icho kwadi kuti kana mwaka umwe wapfuura ndokutanga kwoumwe mwakaka. Saka zvinenge zvoda kuti tirongeke tigadzirire kudyara mumwaka unotevera. Mwaka watakatarisana nawo mwaka wechando. Hino mwaka wechando une dambudziko rekuti dzimwe mbesa dzinokundikana kukura nokuti dzinenge dzichiyema dzichikundikana kugamuchira nekujairira kutonhora kunenge kuchiita kunze kana kuti malow heat units. Zvino zvichakadero kune mbesa dzinokurudzirwa kudyara panguva yechando dzinosanganisira gorosi, dzinosanganisira makabeji, tinosanganisira hanyanisi, tinosanganisira miriwo, nekuda kwekuti idzi mbeu hadzinetseki zvakanyanya nechando.
Ngatitarisisei pagorosi apa, nhasi ndopane nyaya yese apa.
Gorosi imbeu yakatikoshera mufunge munyika yedu yeZimbabwe, nekuda kwekuti inopinda pachikamu chechipiri pambeu dzakakosha mubandiko rembeu dzinodyiwa neuwandu huzhinji inonzi staple crop kana kuti cereal crop. Itichibva pachibage tinoenda pagorosi. Zvichakadero toona isusu kuti munyika yedu ino yeZimbabwe gorosi rinoshandiswa rinenge riri pakati pe 360,000 kusvika ku 400,000 metric tons. Zvoreva kuti chitsvambe chine murimi wose kuti dei waro apinda mundima adyara gorosi angava murimi wendima dzakataramuka, ma large scale farmers kana kuti ma small scale farmers vanorima padoko, vakarima vakawanda vakabatana zvinoita kuti tiwane chouviri. Ma irrigation scheme chaiwo gorosi rinokurudzirwa.
Rinoda kudyarwa riini gorosi?
Gorosi imbeu inoda kudyarwa zvikuru sei kutanga kwa May kusvikira muna June. Zvikuru sei mukadyara imimi kutanga kwa May kusvika pakati pemwedzi wa May, 1 May kusvika 15 May, zvinoita kuti muwane gorosi remhando yepamusoro nekuti panguva iyoyo gorosi racho rinenge richikura zvakanaka.
Uchenjeri hwekusarudza mhando yembeu yekudyara hoti kudini kumurimi?
Mbeu dzinokurudzirwa kudyarwa kugorosi dzakasiyana siyana, asika mukakuru kwanisa kutsvaga mbeu inosanganisira kune inonzi Nduna, inonzi Select kana Serena. Imbeu idzodzi dzinowanikwa dzichikupai gore pamusoro zvikuru sei, dzichikupai quality inotarisirwa. Chitarisira isusu kuti nyaya yeprotein content iri pamusoro pe 13%, gluten content inenge iriwo yakakwirira zvinoita kuti murimi wedu awane gore pamusoro. Tinge tasarudza mbeu dzedu kana iri Nduna kana iri Select, zvikuru sei Select neSerena, nekuda kwokuti imbeu tsva. Saka idzi mbeu idzi dzinogona kupa murimi hushingi kubva kuzvirwere zvinoita sema sana leaf rust, vanogona kukanganisa gohwo. Asika zvinobva zvabatsiridzawo zvakare nekuda kwokuti mbeu idzodzi dzinomira mumunda dzisina kudonha, saka munokwanisa kuisa population yakawanda nekuti chirungu dzinonzi dzine short stature. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvinogona kucherechedzwa nevarimi vegorosi pakudyara.
Iwo uwandu hunodiwa pandima hwakamira sei?
Tinokurudzira isusu kuti mudyare imi kubva pa 110 kusvika kuma 125 kg pa hekta imwe chete, zvikuru sei kana muchishandisa nzira yekuisa seed drill, muchina wechizvino zvino unenge uchidyara mumutsara umwe chete uchikanda mbeu mumutsara. Asi kana muchiita yekukusha, tinokwanisa kuti munge muchiwedzerawo mbeu yenyu kubva pa 125 kg kunosvika kana kuma 135 kg pa hekta imwe chete. Apa mune muchishandisa muchina wokumwaya unosanganisira mavicon spreader, ndo imwe yemichina inokwanisa kushanda kana muchida kushandisa kurima ikoko kwemhando yeseed drill.
Komunda unogadzirirwa kuzodyarwa gorosi unoda kugadzirirwa zvakadini?
Munda wegorosi unoda kuti ugadzirwe zvakanaka ivhurusare ratsetseka, nekuda kwokuti mukacherechedza munoona kuti mhando yembeu yegorosi idokodoko. Zvino inenge ichida kuti idyarirwewo pakanaka pakatsetseka kuti gorosi redu rinyatsowanikwa kukura zvakanaka.
Titarisewo nyaya yekudiridzira pairrigation apa, panofamba sei?
Gorosi imbeu inodyarwa kusinganai, saka inenge ichida kuti titange tacherechedza kuona kuti tine mvura inokwana here. Mvura inodiwa inenge iri pakati pe 450 mm kusvika ku 600 mm pe hekta, yatingati 4.5 kusvika ku 6 megaliters ndo inenge ichikurudzirwa pakurimwa kwegorosi. Pamadiridziro atinoita, tinokurudzirwa kuti tidiridze kusvika munda watota wamwira mvura inonzi field capacity pakudyara. Tochizotevera isusu nema cycles anosiyana nevhu redu. Muivhu rakaita jecha tinokurudzirwa kuti tidiridze every 7 to 9 days. Asi ivhu rakakora rinobata mvura totidiridza after 10 to 14 days. Asika kana ari macenter pivot, michina yechi zvino inoshanda kudiridza, nokurudzira kudiridza 22 millimeters mushure me 5 days. Asika kuti tisapedze zvose murime anopedzira akundi kana kuti inonda zviwa zvose here, chimbobata ipapo moita gadziriro izere maringe nekuti mwaka wasvika wanhuwira, chitotanga kutenga zvikwanisiro tozokurukura zvizere maringe nezvekuriritirwa kwembeu yegoros. Rangarirai kuti mbeu yegoros iriko, kune nduna, kune select, kune serena, mukabata varimisi vari pedyo nemi vanokutaurirai zvizere. Kugadzirira kwakanaka kunoita kuti nguva dzose tiwanikwe tichirima zvine pundudzo. Ngatisanganei pamberi patichakurukura maringe nezvemadyarirwo, tichiyeuchidzana nezvekudyara pamwe chete nekuriritira mbeu yedu yegoros yakadai kuti koshera senyika.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima, varivo murimisi mukuru wekambani yeSeedco muAfrica, amai Wendy Madzura, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum, chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Jesse Chihota, vanova mutevedzeri vemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, avo vari muno muNew York kumusangano mukuru wekomisheni yemadzimai United Nations where Commission on the Status of Women CSW69 uri kuitwa mu New York kumuzinda we United Nations Parisino. Tichange tiri kuzeya na muzvare Chihota kuti vari kuona sei mabasa ari kubatwa kumusangano uyu uri kuenderera mberi vhiki rinotevera. Musangano uyu wakatanga nemuvhuro vhiki rapera, uyezve pane makurukota anosanganisira iwo gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemamwe makurukota ehurumende, uyezve nemasangano anoshanda akazvimirira achiita iwo mabasa anoona nezvematambudziko anosangana nemadzimai vari kupindawo mumusangano uyu unopera kupera kwevhiki rino. Musangano uyu wakavhurwa zviri pamutemo nemunyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres. Regai tinzwe kubva kuna muzvare Chihota kuti musangano uyu uri kufamba sei pari zvino.
Musangano wegore rino weUnited Nations Commission on the Status of Women uri kufokasa pakureviewa nekuita appraisal yeimplementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, and also assessing progress that has been made over the past 3 decades and identifying areas where further efforts are needed.
Muri kuonawo matambudziko anosangana nevanasikana vechidiki, nyanyanyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazira ari kuzeyewa here pamusangano uyu.
Matambudziko anosanganikana nawo nevanasikana vechidiki ndomamwe ari kunyanya kutaurwa nezvavo kunoku. And so far the solution that has been proposed in most side events where they've discussed young women's participation and the issues that they're facing that hinders them from taking up leadership positions is the solution intergenerational group. Zvichireva kuti izvo madzimai vechikuru vari muzvigaro zveutungamiriri who occupy any leadership positions can coach, groom and mentor young women to be able to take up the mantle in the fight for gender equality and also to teach them how to navigate the space and also to provide solutions to problems. Nezuro ndakaenda kusaidi event yeZimbabwe yeMinistry of Women. Vakataura izvo zvakanaka zviri kuitika kune vanhu vechidiki muZimbabwe, uyezvowo matambudziko avari kusangana nawo nezvavanotarisira kuita nechipamberi apo kuti vagadzirise maproblems iwayo.
Munoona hurumende ichizokwanisa here kugadziridza nhuna dzamuri kuzeya pamusoro pezvazvo tichiona kuti varipowo pamusangano uyu?
I think hurumende yedu inokwanisa kugadzira maproblems ari kusanganikana nawo nemadzimai echidiki. Chingoripo ndechekuti, is there willingness on their part to solve the problems? Is there willingness on their part to prioritize the women's movement, to prioritize gender equality, to push the Let's Go 50-50 agenda? I think that's very important. The Minister of Women yesterday in the presentation, they spoke about how they have partnered with the private sector and civil society. And I think that's very important because it makes the gender equality fight a fight for everyone, not just a fight for women, which is the common misconception that pese panongonzi gender zvinongonzi inyaya dzevakadzi asa dzisinyaya dzevakadzi dzinobata kwese. Saka kana government ine willingness vanokwanisa kushandisa extensive network yavo kugadzira maproblems aya. And isu sema members of civil society were more than willing because ndo bread and butter yedu I every day uchimuka makiseni ndozvauri kufambira kunoita. Saka I think it's something chiri chinokwanisa kugadziriswa.
Zvii zvamungati muri kudzidza pari zvino kumusangano uyu zvamuchanopakurirawo vamwe kumusha?
Chandanganyodzidza kunoku ndechekuti zvakakosha for us as Zimbabwe and even for other countries to empower young women, to empower the upcoming generations, because vakadzi kunyika dzakasiyana siyana vari kusangana nematambudziko akafanana. Kuma countries ane hondo vakadzi ndo vanonyanya kufila the impact yehondo iyoyo. Kuma countries kuri kunyanya kusungisa economy vakadzi vari kunyanya kufila impact iyoyo. Kuma countries kune unpaid care and domestic work yakanyanya stereke kune madzimai. Ma countries asiri developed stereke vari kufesa the same problem sevakadzi vari kuma ma countries ari developed, asi kuti mukonte next yavo zvinenge zvakawedzera asima problems achakafanana. Saka zvakakosha kuti the next generation idzidziswe nezvenyaya idzi, idzidziswe kuti how do you fight for gender equality.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisawo zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kusvitsa makore matanhatu kubva zvaitika tsaona yeCyclone Idai, iyo yakasiya vakawanda mudunhu reManicaland zvikuru kuChipinge vasina pekugara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvezvirongwa musangano rinomirira vagari vemuChipinge reChipinge Residence Trust vaOwen Maoneke. Takatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei kubva zvaitika Cyclone Idai.
Tingati paCyclone Idai paya vazhinji vakarasikirwa nedzimba dzavo, vazhinji vakarasikirwa nezvipfuwo zvavo. Zvekuti vazhinji nanhasi unoyu vachiri kugara mumatende avakapirwa maorganizations vashoma vati vawana rubatsiro oro kuti vawane simba rekuzvakira dzimba kana kuti vadzose zvipfuyo zvavo panzvimbo. Izvizvizvi tingati ndiro dambudziko hombe hombe ekutogara chaipo yatinoti basic right yacho tushelter ndo iri kutonetsa.
Tinoona kuti Cyclone Idai yaitika pane makore, chii chiri kuita kuti hurumende inge ichikweva makumbo mukubatsira vanhu kuwanisa pekugara kwamuri kutaura?
Maonero atinozviita ndekuti hapana kunyatsokudzidzana kwakanyatsorongeka nelocal authority, tingati central government nelocal authority. Tinoona sekuti panoleka macommunications oro vanhu vanofanira kunge vari paground vachitarisa nekuona kuti vanhu vakambenge vabatsirwa oro vaita matambudziko vaya vakazonge vasvika pati. Because tingati pakutanga kubva pavakanota matambudziko vachibatsira vanhu hapana kuzoitwa follow up kuti yekuti vaone kuti saka vanhu vaya vakambenge vabatsirwa vakazonge vaita sei.
Vanhu vangani vamungafunga kuti vakatarisana nedambudziko iri?
So far hatina hedu namba chaiyo, asi tinobvuma kuti namba yakati kurei. Sinzi vanhu vacho vari munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanga vari vanhu vekuti kubva pakutotanga kwacho dzimba dzacho dzavaitogara dzanga dziri dzimba dzisina kunyatsomira zvakanaka, hazina kunyatso simba zvekuti pakango kanika izvozvo kuti vazokwanisa futi kuti vavake ndo zvimwe zvinhu zvacho zviri kunetsa izvozvo izvo but I believe kuti nhamba yevanhu ichakati wandei ichiri kuafectwa necyclone idai maeffects acho
kunze kwepekugara ndeape mamwe matambudziko ari kusangana nevagari akakonzerwa necyclone idai
tingati matambudziko so far akasangana necyclone idai tinotori ne kesi iri recent yedhemu rakabva kupwanyika rikatokuvadza rikauraya vanhu so kubva pakatanga cyclone dhemu iri richitariswa maonero edu hedu tisiri maexperts taiona sedhemu rakanga ratoafectisa kubva pamvura yeidai iyoyo kusvika pataimu yekuzobhesta kwaro tingati matambudziko iwayo tobva tati kunyaya dzemvura kutipinge uku kunotori nemamwe masaizi evanhu vachiri kutomwa mvura dziya dzatingati mvura dzemumawell mumasime saka idzo dzedzo mvura masosis acho mazhinji akavharwa zvekuti kuti vanhu vakwanise kuti vanochera mvura vaakutoita madistances akawanda because masosis mazhinji akavharwa mamwe acho yakanosviba zvekuti hakusina mukana wokuti vanhu vawane mvura yakachena
imiwo muri kuedzawo here kugara pasi nekanzuru yenyu yechipinge pamwe chetewo nebazi rakanangana nezvekugara zvakanaka kwevanhu
yes ipapo tiri kuzama nepatinokwanisa kuti titaure nekanzuru ndiro rimwe dambudziko ratanga tinaro iroro rekuti mastakeholders mazhinji anofanira kunge achiziviswawo kana panoita mameetings ekanzuru ndo zvatiri kuchemera kuti vanhu vange vachiinvolviwawo ipapo vachikwanisa kuti vaone mukana wekutaura
manga makateerera kuna vaowen maoneke vanoona nezvezvirongwa musangano rinomirira vagari vemuchipinge rechipinge residence trust muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya vateereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona whatsapp channel yedu uye pafacebook mazuva ose kana muchida kubatana nesu padande mutande rewhatsapp vhurai whatsapp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona gova nai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi musangano wekomisheni yemadzimai muunited nations csw69 uri kuenderera mberi kunew york bazi rezveutano rinoti vanhu mazana matatu nemakumi mana 340 vakabatwa nechirwere checholera kumashonaland central varimi vogadzirira mwaka wekurima gorosi wegore rino tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio 7@voanews.com munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.